ichokwadi kuti nemuswe mugovera tinenge tiri pamuchari tinenge tichisangana na 10 mangwanani pahotel inonzi I think Golden Peacock, one of the hotels yepamuchari ikoko. Tichange tichida kunzwa kubva kune chero vanhu vari pamuchari kumanikaleni vari pa vanokwanisa kuuya takati commission itange kufambira nzvimbo dziri kunze kweHarare pamwe paine vanhu vanoziva zvakaitika musi wa 1 kuHarare kana kutiwo panokwanisa kunge paine vanhu vane chekutaura chakawanda nematerms of reference ede zvinoitika violence zvinoitika munyika basa remapurisa basa remasoja zvakadaro tinenge da kuti taura nenyaya izvozvi saka tinenge tichisangana ikoko na 10 tinenge tichikumbira kuti vanhu vauye vane zvekutaura zvinoenderana necommission ngatibva na 10 kusvikawo panenge pangopera mbowo unenge uchibva kune vanhu
takaonawo kuti commission yakanga iri kuulawayo zvakaita kuti kunge kuchizoita kabowaboa vamwe vachiti commission yakanga isingafaniri kunge iri kuulawayo nokuti hakusiri kwakaitika tsaona vamwe vakapedzisira vakutaura zveguukura hundi vamwe vachiti hazvifanira kunge zvichitaurwa pakomishen iyi izvii zvamungatarisira kubva kuvanhu vekumanikale ndichiona kuti vane zvinyunyutoo nenyaya dzekwachiyadzo
isusu tinongoti munhu wese anouya kukomisheni ngaangouya achitaura zvaanofunga kuti zvinofanira kutaurwa hatizoti chautauri tinotaura hatifanoziva kuti komishen iyi iri kutarisa nyaya dzemhirizhonga yakaitika muHarare musi wa 1 iri kutarisa zvekuti zvinhu zvakadai zvisazozoitika futi chii chatingaita senyika saka nenyaya iyoyo mafungiro evanhu anosiyana kana munhu achifunga kuti zvekwachiyadzwa zvine chekuita neizvozvo anouya achingotaura tongozobvunzisanai kuti nekuti tinenge tichibvunzawo vanhu ava mibvunzo tinoti azotsanangura zvaanofunga izvozvo saka munhu asaregedza kuuya nekuti anenge achifunga kuti zvinhu zvandida kutaura hazvidiwe munhu achashandisa pfungwa dzake kuti ataure kuti izvi zvingataurwa here kana hazvisi
takaonawo vamwe vakataura kana vakapa uchapupu kuulawayo vachipedzisira vachinge vakusungwa nemapurisa hamutarisiri here kuti zvinhu zvakadai mune ramangwana zvinoita kuti vamwe vatye kubuda vachipa humbo
hatitarisiri kuti munhu anotaura kukomishen asungwe iye nyaya iyi iri kutariswa kuchii chakaitika kuti pazova nekuti pangava nevanhu vakataura kukomishen vachizosungwa tinenge tichitarisa zvekuti zvinhu izvi vari kuvapomera mhosva vari kuuya kutaura zvaitaurwa mukomishen so izvozvo zviri kuongororwa necommission patinozosvika zvekwamutaro kuti tinenge taanyatsobuda pachena kune vanoona nezvekugadzikana kwakanaka kwevanhu kuti vateedze mutemo wenyika vasafunga vanhu vanenge vachitaura kukomishen asi tinenge tichitiwo kune vanhu veruzhinji vauye vachingoziva kuti vasapara mhosva dzimwe mhosva dzinoparwa dzikanyaparwa pari pakomishen ava vanoona nezvekuti mhosva dzichaparwa vanenge vachingoti vanoenda mberi nemutemo saka hatifaniri kuuya tichitukana hatifaniri kuuya tichirovana pamusangano wekomishen nekuti ndo dzimwe mhosva dzisati pamwe munhu even ataura ozobatsirwa nyaya yekuti aiwa but wakazorova nhingi so iyi yekuti munhu asungwe nezvaataura kwete izvozvo hazvifaniri kutomboitika
ndekupi kumwe kwamunotarisirwa kuenda komishina Madhuku mabva kwamutare
tabva kwamutare tichingodzoka muHarare hatichina kumwe kwatiri kuenda kubuda mukati meHarare tingaenda kune dzimwe nzvimbo kana kuine vamwe vangada kukumbira kuti komishen iuye ikoko saka patakasangana takangowirirana kuti ngatizoenda kubulawayo gweru nekwamutare taiteedza nzvimbo dzinonziwo munyika munomu panoitwa anonzi macircuits ekumacourt inonzi majudicial districts or provinces ndo zvatakateedza izvozvo saka takangotombopika nzvimbo idzo tingopa vanhu vari kunze kweHarare mukana wekuti vadii vataure asi pane nzvimbo yakafanana nori kumasvingo pamwe pangaita vanhu vanenge vachifunga kuti tingaenda kunzvimbo dzakada tinotozozwa nevanhu vari kunzvimbo dzakasiyana siyana kuti kune here vanofunga kuti vakaungana kwavauye vakawanda zvokuti vane chekutaura chavangada tinotongozoenda kwakadaro